Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 10, 2018. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Makakatwanwa pamusoro pechigaro chakafanobata chigaro chemutungamiri weMDC pakati pava engineer Elias Mudzuri nava Nelson Chamisa odzika midzi mubato iri. Dunhu remanika rende rinorangarira vaRoy Pachedu Bennett nemudzimai wavo Heather, avo vakashaya mutsaona yechikopokopo kuno kuAmerica mwedzi wapera. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vonanga Botswana uko vakakokwa nemutungamiri wenyika iyi vaIan Khama. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makakatanwa pamusoro pechigaro chakafanobata chigaro chemutungamiri weMDC pakati paengineer Elias Mudzuri nava Nelson Chamisa adzika midzi mubato iri. Vaviri ava vachiti vose ndivo vari panyanga. Panguva iyo vaMorgan Tsvangirai vari muchipatara kuSouth Africa uko vanonzi vari kurwara zvikuru. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Makakatanwa pakati pavamudzuri navachamisa asvika pakaipa zvichitevera kushayikwa kwechokwadi chekuti vatsvangirai mbune vari kuti chii panyaya iyi. Asi chokwadi chiripo ndechekuti vatsvangirai vasati vasimuka kuenda kuSouth Africa vakadoma vamudzuri kuti vafanobata matomu panguva iyo vanenge vachirapwa kuSouth Africa. Vatsvangirai vakativo vachamisa ndivo vachange vachimirira bato muMDC Alliance. Asi nemusi wechitatu mutauri wavatsvangirai Luke Tamborinyoka vakaburitsa mashoko ekuti vatsvangirai vainge vadoma vachamisa kuti vachibata zvinzvimbo zvese zviri zviviri sezvo vamudzuri vainge vari muSouth Africa. Asi vamudzuri vanoti vakashamiswa zvikuru nemashoko avatamborinyoka ayo vanoti hasi echokwadi. Vamudzuri vanotiwo vatsvangirai pachavo vakarwadziwa nezvakaitwa navatamborinyoka vakabva vavashedza kuJohannesburg kuti vazotsanangura kuti zvainge zviri kufamba sei mubato.
Ndakasvika ndichitorerwa hospital ndasi ndambosvika because ndandambokumbira nechavaona but ndasingakwanisi kuinda because hapana matauriro aunoita kana hama dzavo dzisina kuvapa chifoni vavanogara navo vachivarapisa. Saka ndo vakazotumwa kunzivanidani. Ndasvikako ndakasvika usiku vakati ndakakumirira ndobva ndapinda ndikataura navo vakati zvii zvakangomboitika ndikavaexplainera zvikanzi aiwa ndakati uact vaakutikanganisa muchipatara ndokubva ndati zvinonetsa handisi kuzivawo zvasara zvichiitika zvikanzayo ende handidi kutaura zvakawanda enda unobatanidza vanhu mugadzire election toda kuti tiwin election.
Vamudzuri vanoti vanhu vese vanoti vari kutaura navatsvangirai vari kunyepa uye ivo vari kuteerera zvinotaurwa navatsvangirai chete zvekuti ndivo vakafanira kubata chigaro chavo mubato kudzamara vadzoka kumusha.
Unoziva vana uchisenza nevamwe unenge uda kuti musenzi muchibatana asi zviri kwamuri unoverenge kuti unonyepa ndiani anotaura manyepo ndiani. Manyepo atatotaura kuti ndaudzwa namukuru kuti hapana wakambotaura naye saka handichataure zvivavo kuti vanotaura kuti kudii because chokwadi ndechekuti muridzi wataura kuti handina wandakambotaura naye ende handisi kutaura nomunhu nokuti muri kundikanganisa regai ndigare ndipopora.
Vachamisa vanotiwo nhengo dzebato dzinofanira kubatana nekushanda pamwe apo dziri kugadzirira sarudzo.
Musangano uno toda kubatana, musangano uno toda kunzisana, musangano uno toda rudo, musangano uno toda kutivani wawe nekutirela murairo, nekutirela mtemo. Atiko nukushandisa demo pa truku enda nekutitoda kutivani wanzise mtemo. Asimu mtemo kasa tirelo, demo lijazo sumu kazaru, manje manje. Asa atidi kuti tenge tichisa iso sukumberi, wano nga wabatani, wano wafame, domu ya watu uda kutuchetwe. Wasiru kunzisisa, wawo zizi kwa kutuwafuru wenzere, njere zao wanzisise. Wasiru kuona, masiso tuwa batira kutuma ayansova, asina utare aone zvakakwana vasinganzwi toaita kuti vanzwisise
vachamisa vanoti vakatokoka misangano yemapazi akasiyana siyana ebato kuti abatsire mukugadzirisa dambudziko rapinda mubato
ndatoshedzera pari zvino kuti ngakuve nemusangano weGuardian Council rinovaboka redu revabvezera vanova zvitende zveruzivo zvisipiti zveuchenjeri mubato nekuti muconstitution varimo ndo vanopota vachiti vanopa mazano kubato ndakoka kuti boka iri rigare vhiki inouya takokazve kuti pavhiki inouya kuchaitwa maorgans akasiyana siyana mapazi emusangano anenge achisangana kuti tinge tichizeya nyaya idzi nokuti kuturika denga hubatsirana zvanza zvinogezana
asi vamudzuri vanotiwo vakamirira gwara rinobva kumutungamiriri webato vatsvangirai
president vaifanira kutoripota kuti ndoda kupeta zvakati zvinokana vachimanya havo handizivi ende ndirikumbonzwa kuti vanonzi vaendoswa handizivi vanoendoswa chii because hapana vacant position saka zvese zvinoitika izvi handizivi zvinobva kupi chatati chida isusu semusangano ndechekuti kana vatsvangirai vazotaura kuti handisiri candidate kana kuti chiitai zvakati ndopa tichaita process yokuita chi national executive toenda national council toita congress asi kana vasati vati ndapfa tinenge tichirwisana neiripo
panyaya yekuti pane vamwe vechidiki vari kuronga kuvarambidza kupinda pamuzinda webato iri weHarvest House vamudzuri vaseka zvavo vakati ndipo pavachaitira musangano yese yebato nekuti nhengo chaidzo dzeMDC hadziiti zvemirijonga
ava vanoti vanozviti vanoda kuti hamuchasviki handizivi kuti zvabva kupi ndokunonzi mamhepo ende mhepo yacho kwairi kubva tokuziva ndozvandataura kuti ukazoda kufamba nomunyu poze poze unogona kushaya nyama yacho
dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzisina kuda kudomwa nemazita sezvo dzisingadi kuonekwa sedziri kutora mativi dzinoti pasvika nyaya iyi pava kuda kuti bato rigare pasi rogadzirisa nyaya iyi uye zvakaitwa navatsvangirai vasati vabuda munyika zvive izvo zvinofanirwa kutevedzwa kudzamara kanzuro yepamusoro-soro yebato yagadzirisa gakava iri ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
tichiri munyaya yeMDC vari kuronga musangano weMDC Alliance kumasvingo vanoti musangano uyu uri kuenderera mberi mangwana zvisinei kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato reMDCT Gandri Maramba anoti panyaya inotevera
Sachikaro MDCT mudunhu remasvingo vaJames Gumbi vanoti vanotarisira kuti vanhu vachauya neuwandu hwavo mumamutse stadium sezvo vakaita gadziriro dzakakwana
dziri kufamba zvakanaka tiri kutarisira mavhu nemarara kumamutse richatoita doko richaita kutsemukira chaiko chaiko tange tichiita door to door tichikanda maflyers okuti vanhu vanosara imba neimba ward by ward kubvira nezuro tichiita matimu akasiyana siyana achifamba mudzimba
Vagombi vanoti kunetsana kuri kuitika mubato ravo hakunei nenyaya yeMDC Alliance nekudaro vanotarisira vanhu vakawanda kuti vachauya kumusangano uyu mutevedzeri wemurongo wemisangano muMDCT vaAmos Baya vanoti zviri kuitika mubato ravo hazvikanganise vanhu kuenda kumisangano yeMDC Alliance kanawo mimwe misangano inoitwa nebato ravo
handivoni zvikanganisa kuuya kwevanhu mangwana chandingangotaura nemasvoko akureketa Gandri Marange ndezvekuti vakuru vanoti mvura bvongedzeke ndiyo gadzana mangwana achange ari makuwerere muno masvingo kumamutse stadium munhu wese achange aripo utungamiri hwese hwemusangano huchange huripo
musangano weMDC Alliance ndewekutsvaga rutsigiro musadzo dzichaitwa gore rino vanotungamirira mapato ari mubatanidzwa weMDC Alliance vanotarisirwa kutaura pamusangano uyu sachigaro weMDC inotungamirwa navancuve amai Margaret Shumba vanoti vachavimbisa vanhu kuti mubatanidzwa uchakunda sarudzo gore rino
inini am 100% sure kuti vanhu vachawanda vose nemhaka yekuti takagadzira kubva last week iyo tati tichingokanda maflyers tichitongofamba tichitoudza vebal kuti vanhu kunotova nemusangano saka am 100% sure kuti stadium ichazara mamutse ichazara ekusvika kupatara chai vanhu vari tatsigira zvikurusa kana tikaramba tichingoshanda zvakadai so hand to hand ndofunga vanhu vachatsigira zvakanyanyisa nemakuti vanhu vachato hurumende yamunangagwa.
Musangano uyu unotevera mimwe musangano yakaitwa kuHarare, Chitungwiza pamwe chete neMutare. Nakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuenda kuBotswana uko vakakokwa nemutungamiri wenyika iyi vaEan Khama kumisangano ichapindwa nenyika mbiri idzi. Evans Zininga anotipa nyaya inotevera.
Botswana inoti yakakoka vaMnangagwa nevamwe vavo muhurumende kumisangano ichaitirwa muGaborone kwemazuva maviri. Misangano ichapindwa navaMnangagwa ichatanga nemuvhuro uye iine chinangwa chekutsvaga nzira dzekusimbaradza ukama hweBotswana neZimbabwe munyaya dzeupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Mutauriri wavakama vaJeff Ramsey vanoti ichokwadi kuti Botswana yakakoka Zimbabwe kumisangano iyi. Vatiwo mamwe makurukota emuZimbabwe atove muBotswana kutaura izvozvi. VaRamsey vatiwo pane nyanzvi munyaya dzakasiyana-siyana dzatovewo muBotswana idzo dziri kupinda mumisangano iri kuitwa pamberi pemisangano mikuru ichaitwa nemuvhuro nechipiri. VaRamsey vati Zimbabwe neBotswana dzange dziine hukama husina kunyatsoti tsvikiti sezvo dzimwe nguva nyika mbiri idzi dzaipokana zviri pachena. Botswana inoti yaona zvakakosha kuti iumbe hukama hwayo neZimbabwe sezvo munyika iyi mava nemutungamiriri mutsva kunyange yazvobata riri kutonga richiri rimwe chetero raitonga pasi pavaRobert Mugabe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru weLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaGodfrey Kanyenze vanoti misangano iri kuitwa pakati peZimbabwe neBotswana yakanaka chose sezvo panga pasina ukama hwakanaka pakati pavaMugabe navaKama.
Sokuzova kwenyu Botswana inyika yanga ichidzidzana nevatsvagirai neMDC zvakanyanya. 2008 pakatsvinzidza zvinhu vatsvagirai vakambopotera vakagara kuBotswana. Mutungamiri wemusadhiki anga achitaura zviri pachena kuti haaichafarira zvakazviitika muZimbabwe nguva yavaMugabe ndivo vasheretse Khama. Saka naizvozvo Botswana ine kosha kwayo kunosiyana nedzimwe nyika kana dzemunharaunda.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti dziri kutarisira zvichabuda kumisangano iyi sezvo Zimbabwe iri mubishi rekuedza kusimudzira upfumi hwayo kuitira kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti zvainazvo kumasangano anokweretesa mari akaita seWorld Bank, International Monetary Fund, African Development Bank nemamwe. Ndakamiririra Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vasimuka muSouth Korea nhasi vachiti America nemadzisawira ayo dzakazvipira kuparadza urongwa hweNorth Korea hwenuclear. Vatiwo vafara zvikuru nehurukuro dzekudzidzana pakati penyika yavo neSouth Korea. Yasvika nguva yekuti tinzwe chironga chevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopiwa naMarvelous Muhlanganyahuye.
Chingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chamunopakurirwa neni Marvelous Muhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemadzimai maviri vari kuita ivo mabasa akasiyana-siyana ekubatsira madzimai uye nevanasikana nevanakomana vechidiki munyika mumabasa akasiyana-siyana. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndianani uyezve vari kuita nezvei.
Zitarangu ndi nonzelinda tungirei masarira. Ndiri motunga meliri we Zimbabwe Women in Politics Alliance. Basara Zimbabwe Women in Politics Alliance. Tira ukuli zira wa nzimai. Zaskana wechidiki. Nema zimai atikurei kutingati manyei. Titore shigarish. Kunga wako kanzu. Kunga wako paramendi. Kuti gadziri sema chabuzi kwa anoti neti. Kunga wako shibatara. Kwa chukutanza kusunungu kwa wanabisha kanaka. Inga wako ziko. Rekushai kwa kwe mfura. Kwa chukuswela tichifamba. Makilomita mashinji uti no changamfura kumabuwa. Shesee juno konsila kukadzirika. Kana. Tava nechivindi. Tava nechivindi. Shekuti tiriwa nungo. Uye tinekodze. Yeku wanikwa. Mshigaru. Sheku matongero enyika yu.
Chombo tarisa korelo lila 2018. Njija maka tarisa semadzimai.
Chataka tarisa semadzimai indi shekuti. Madzimai. Raka shumi lila. Ma independent candidate sesu. Gatiende yu. Furamberi. Gatipa tiranei. Gatisimu tiranei pachedu. Madzimai varuma patu. Batanai. Muru wire njumbo yenyu 50% quota. Tiri wire kodzele. Umbirole mtemu. Section 56 yeah. Gender equality kuti tofanwa tine 50-50 kana kuri parliament vasarudzo rikutevera gatwane iwo zvigaro zvedu 110 kana kuri kukanzuru gatwane iwo half 1000 chakutema pa yema kanzela tiwane kwetirimo munoitwa ma decisions ekuti tigadzirise nyika yedu atingasiye ma decisions achiitwa nevarume isu tiripo tiri isu tinotakura mutoro wevatambudziko ekukanganisika kunenge kwaitwa ma decisions anoitwa nevanhu.
Charity Mandeshona, National Chairperson we Madzimai for Women's Assembly for organization this is CHIA, Zimbabwe Chamber of Informal Economy Associations. And Dinonya Kubatsira Madzimai Nevana, special Tichitarisanya Mabasa Imaoko, and also my school dropouts, kuti what is it Shalanga Kwanisa Kwita Utwararam. Barege kuba dependent on someone, very independent. And we have a program that we run that taught decisions for life. And that program, Kikutura both, vanava kubaskana ni wakumana, kutuwezi wano afikto. Vanava skana ni wakumana. Kuto tivave ne confidence in themselves, wakwanise kushiriritira. Kuti also tunuwa zizisoti, kuchiru kutikatenge samadomas. It's a business. Yes. Even the business for survival, but even business for a sustainable business, which anokwanisa kuita upenu wake, asinga iti lean on others.
Toti muna 2018, zviisha mungata ureme ishi, mungata risiwe. Mushirongwa shamuru kuita izuzi.
Tuta kutuwa tanga ni kuita reach out kuma grassroots. Nukutikune vana uva kupeza shikoro. Mamu wakungu ita zhe drug abuse. Saka ndoswa tulo utanga nasho. Utika zizi soti shema drugs ashina upenu. Asi upenu ndo kuti traga something to do. Chino kubatia.
Aiwa, nguwa yedu ndiyo ya itashanje. Tino kutenda ikunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu, chino tarisa, chino sangana anevanu kazimu upenyu. Chirongwa ichi muno chipakuri waneni Marvelous Mtlanganya huye, ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous, regaiti vata chipinta zvakare mnechimwe chirongwa, chino tarisa zvinoitika muupenyu wedu. Our Lives, icho tinopuwa na Jonga Kandemiri. Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu wedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekusangana navatakawira mupakati vanove mugari wekuchipinge South mudunhu rechisumbanje kumanikaland. Vamupakati mumwe wevagari vanorwira kuti nzvimbo yavo inge ichibudirira kuburikidza nekuita mabasa akasiyana siyana ebudiriro. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vamupakati.
Maita basa baba Jonga.
Vamupakati, mungatanga nekutiudza nezvamunoita munyaya dzebudiriro mudunhu menyu. Tanzwa kuti muri mumwe wevatungamiri vanoshuvira kuti nzvimbo inge ichisimukira.
Ini ndinowanikwa mumakomiti akasiyana siyana ebudiriro remunharaunda. Ndinoshanda nemasabhuku, ndinoshanda nevakuru vemachechi, ndinoshandawo nemasangano emadzimai akawanda wanda kuti tinge tichiita zvebudiriro. Ndakazvimirira ndoga.
Chii chinoita kuti muwane simba rekushanda nemakomiti akawanda sezvamataura izviwa mupakati?
Ini ndakabarirwa muno muntaraunda yeChipinge. Ndikakurira muno, ndikadzidza muno. Chinonyanya kundipa simba ndechekuti dunhu redu ranga rakanyanya kusaririra. Panguva yose kubva nguva yandazvarwa weini kusvika nhasi uno, hurumende haina kunyanya kuisawo ziso rakakura kudunhu rekuChipinge. Saka zvinhu zvizhinji zvedevelopment kuChipinge zvanga zvakatisarirei. Saka izvi zvinondipa simba rekuti ndinofanira kushandawo nesimba semugari wedunhu iri kuti ndisimudzire dunhu rekwandinobva rionekwewo nevamwe vanobva kwakasiyana siyana sedunhu rinoyevedza.
Ndezvipi zvikuru zvamungati maita kusvika pari nhasi munyaya dzebudiriro zvinoonekwa?
Zvandingati zvinoonekwa ndezvekuti pari zvino takwanisa kukurudzira vechidiki nevamwe vakura vatingati vakanga vasina kuwana mukana wekuenda kuchikoro. Takavakurudzira kuti vaende kuchikoro even vava nemhuri dzavo kuti vakwanise kuvawo neruzivo runoita kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo uyewo vechidikiwo vazokwanisa kuva neremangwana vakanaka. Saka kune zvedzidzo ndinoita basa rekutaura nevechidiki mwavanosanganikwa navo ndichitaura navo zvakanakira dzidzo, uyewo kune vechikuru tinotaurawo navo ndichiendawo kune madzisabhuku ndichiti kuridzirai vanhu vaende kuchikoro vandodzidza chero vane mhuri. Hurumende pari zvino yakamboisa urongwa hwekuti vane mhuri vaya vangewo vainewo hatingati makilasi avanokwanisa kudzidza.
Asi vanhu vari kuzvitambira sei izvi vamupakati? Nokuti tinoona kuti vanenge vane mhuri ava anenge akutarisa kuti nhasi ndine dzoro remombe, ndoda kupinda mumunda, ndine musangano kwasabhuku, ndine zvakati.
Mamiriro akaita nyika yedu pari zvino kana kuti pasi rese vajonga rinoita kuti vanhu vave nekuda kudzidza uye kushuvira kuti dai ndakadzidza, nekuti sezvo muchiziva kuZimbabwe pari zvino tine dambudziko remari chaiyo. Mari zhinji dzava kuitwa zvemufoni zviya kana mumakadhi. Saka vabereki vazhinji vakanga vasina kuwana mukana wekuenda kuchikoro. Izvi zvinovanetsa kushandisa, asi pavanoenda kuchikoro chevakuru ichi vava kukwanisawo kudzidza kuti vanoshandisa sei zvinhu zvakadai. Zvinoderedza tsaona yekubirwa mari dzavo pavanenge vachida kutenga zvunhu kana kutumidzira mari. Kune vechidiki vava kuonawo zvakare kuti nyika yedu pari zvino kunyange kusina mabasa vanoda kufamba vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana kunana South Africa tive kuChipinge kuno vanomhanyira kuSouth Africa vakomana. Saka vanoona kuti chikoro chakakosha kuti vakwanise kundodzidza vava ikoko kuverenga mugwagwa, kuverenga panodiwa vanhu mabasa nezvakasiyana siyana. Saka vechidiki vari kuzviona nekuti pamakore atipfuura apa taiwanana netsaona dzakawanda dzevanhu vainzi vatsikwa kuSouth Africa vatouya avigwa, umwezve watsikwa wauya avigwa. Tikaona kuti vava dambudziko rekuti mumwe anenge afambira pasingafambi kunokutotadza kuziva. Saka izvezvi vechidiki vari kuzvikoshesa zvedzidzo izvi zvakanyanya baba.
Aiwa maita basa vamupakati kuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu oneka izvenyu vateereri.
Maita basa baba Jonga, muve nezuva rakanaka.
Manga makateerera kuna vatakawira mupakati vanove mugari wedunhu rechisumbanje kuChipinge South kumanikaland muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga, tosangana zvakare sondo rinoya muchirongwa chako. Tochienda kuManikaland. Nyaradzo yava Roy Bennett nemudzimai wavo Heather yaitwa nhasi kuChimanimani pedyo nepurazi ravo reChileswood, iro rakatorwa nehurumende makore akati apfuura. Mutori wedu wenhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji vaungana kuChimanimani vachirangarira vaRoy Bennett nemudzimai wavo avo vakashaya mutsaona yechikopokopo muAmerica gore rapera. Vanhu vataura vapa humbowo vachipembedza kugara zvakanaka kwavaita nemhuri yekwaBennett. Amai Peggy Sauti vati mhuri yekwaBennett yaive nerudo zvikuru.
Waiwa ari munhu angaine rudo zvakanyanya. mugugarisana kwataiita isu tinobva kwamutare asi waitibata sewanhu wekuti chese chataoneka tasangana nacho munguva yekurwira nyika yedu ino waititsigira uye angari munhu angaine rudo kuti nyika yedu yezimbabwe idzokere panzvimbo tinoti varoy beneti zororai murugare mufambe zvakanaka nemudzimai wenyu tiri kukurangarirai zuva rino ranhasi iro taoneka tiri kuuya kuno kubva kwamutare kusiya mapurogiramu edu kukurangarirai nerudo rwenyu rwamangaminarwo zororai murugare
amai Yvonne Stole vatiwo vabeneti vakakwanisa kubata tsika dzevanhu vemunharaunda mavo.
He was a white man, although they were a white couple. Wakazviitawo semunhu mutema achitoti ndinoera soko murewa. People could laugh. Ah, how can a white man unitote me kuti ndoera soko murewa? We always remember him. We always remember him. He was just good. Munhu wanga ane munhu pamoyo.
Amai Wendy Makaya, avo vakadzidza pachikoro cheChausud Primary School, vati vakaziva nzvimbo dzakawanda nekuda kwerudo rwava Bennett.
Mari yechikoro yanga iri shoma. I can still remember because that was 1999. Mabhuku taipiwa kuchikoro. Even mabhilo taipiwa. Waitongoenda nereview yapera kutupiwe another new pen. Every year vana vaiendeswa kutrip kuHarare for a week. So zvanga zviri nani. Life was easy. Even kumaruzevha ari padhuza anabirira ana mhakwe ana chimani mani ana baradhi vanhu vaiita kurwa nemarori akasiya avakisa bridge achifamba maruzevha vanhu achihoreswa hapana zvatingaita asi atarasikirwa zvisingaiti people of chimani mani.
Mwanasikana waishe mutambara muzvare Vena Musukutwa vatiwo vabheneti vaigovera vagari mawairesi aibatsira kuti veruzhinji vanzwe nhau kubva kunhepfenyuro yevoice of america studio 7 sezvo ikoko masaisai enhepfenyuro dzemuno achinetsa
panguva yavo.
Panguva yavabheneti vakatibatsira nezvimawairesi zvekuti tinzwe news pavoa shona kunyangwe pavoa ndevele ndope taibata news dzese tichinzwa zvese zviri kuitika munyika mwedu nekuti pamwe magetsi kunenge kusina mari dzemabhatiri tinenge tisina saka taizokwanisa kunzwa pamaradios iwavo nekuti haanidhi mabhatiri haanidhi magetsi.
Vamwe vanga vari panyaradzo iyi vanosanganisira vaENK vaArnold Tsunga nevamwe vakuru vakuru mudunhu reManicaland. Vaviri ava vasiya vana vaviri mukomana Charles nemusikana Casey uye muzukuru Roy Jr. Ndakamirira Studio 7 kuChimani Mani ndini Lloyd Moyo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930 13860 15460 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Nawo mashoko anokosha tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Makakatanwa pamusoro pechigaro chakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT pakati paengineer Elias Mudzuri navaNelson Chamisa odzika midzi mubato iri. Dunhu reManicaland rinorangarira vaRoy Pachedu Bennett nemudzimai wavo Heather avo vakashaya mutsaona yechikopokopo kuno kuAmerica mwedzi wapera. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vonanga kuBotswana uko vakakokwa nemutungamiri wenyika iyi va Ian Khama. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Musakangano kunge minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Kwa hizika atisenda bakubi.